Zimure.
Kupembera kwomure chiwona.
Zimure.
Ukwiro mutikwe muro chiwona.
Zimure.
Tetereka kwehanga chiwona.
Zimure.
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 Bururuka kwemashu chiwona.
Zimure.
Pembera kwamore chiwona.
Zimure.
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 Kutetereka kwechiwo chiwona.
Zimure.
Chema kwomunhu chiwona.
Zimure.
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 Kukwiro muti kweshoko chiwona.
Zimure.
Kutetereka kwechiwo chiwona.
Zimure.
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 Charachata kwebari chiwona.
Zimure.
Kutetereka kwechiwo chiwona.
Zimure.